Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera kubvumbi 15 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndounengwa mutemo uchazosunga vanhu kuti pakunyoresa pakuvhota tichateedzera mutemo wakati.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau vanoti vapa mapato ezvematongerwo enyika mavhiki maviri ekuti vazeye mitemo yesarudzo iri kuda kuvandudzwa.
Kune dzimwe nyika zvinozvipitika izvozvo. Asi muZimbabwe zvazvanyatso kutanga.
Mukuru wesangano reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti vanotambira mutemo uri kuda kudzikwa nehurumende wekuti varimi vakwanise kushandisa zvipfuyo zvavo semari yechibatiso kuti vaone zvikwereti kumabhanga. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amai Rita Makarau vanoti vapa mapato ose ezvematongerwo enyika mavhiki maviri ekuti angaazeya mimwe mitemo yesarudzo iri kuda kuvandudzwa nekomishini yavo. Izvi zvinosanganisa uwandu hwevanhu vachavhota papolling station imwe neimwe uye kuti ndiani anotenderwa kuvhota. Amai Makarau vanotiwo zvinenge zvasungwa mushure mekuzeya zviri kubva kumapato ndiwo uchave mutemo wenyika. Zimbabwe yakatarisana nesarudzo muna 2018 asi sechave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga pane kunetsana kwakasimba pakati peZEC nemapato ezvematongerwo enyika anopikisa ayo anoti haasi kufara nemabatirwo ari kuitwa sarudzo neZEC nekudaro ari kuda kuti veAfrican Union neveSADC vapindire. Mukuzeya nyaya yekuvandudza mitemo yesarudzo iyi tabata amai Rita Makarau.
Takavanyorera vese kuti ngavange vatiudza zvavanofunga mumasvondo maviri anotevera. Vese vachitinyorera kwatiri kuzeki isu tozoita ndingati kugadzira kuti zvabva kuvanhu zvese ngezvipi zvinogashirika ndezvipi zvisingagashirike ndezvipi sezvisingagadzirike tozodzosera zvakare ruzivo urwo kuvanhu vese vatiri kutaurira navo pari zvino.
Saka zvamunenge maunganidza izvi ndo unenge wamutemo unenge wakusunga vanhu sarudzo dza 2018
ndounenge wamutemo uchazosunga vanhu kuti pakunyoresa pakuvhota tichateedzera mutemo wakati.
Pamwewo vamwe vari kuti kunenge kusina dzidziso yakanyatsokwana amai Makarau nekudaro ndo saka pachinyanya mutauro munyika umo. Zvii zvamuri kuitawo kudzidzisa nezvesarudzo?
Tiri kuronga kuti patinongotanga kunyoresa tinofanirwa kunge tatotanga kufanenda muvanhu kuvadzidzisa nezvesarudzo zvakakwana. Tingati kutaura kuri kuita vanhu kungangodai kuri pachokwadi nekuti hatisati tatanga. Asi patinongotanga tova kuti vazoona kuti matangiro atinenge taita nekudzidzisa kwatinenge chiita vanhu zvinenge zvakakodzera here vachidzoka zvakare kwatiri kuti pamidzira ipakati opamidzira ipamatunhu akati.
Apa mune mishanda here nemasangano akazvimirira akaita sana ZESIN nana Electoral Resource Center?
Tinoshanda nemasangano ese ayo vanenge vauya kwatiri vachizadzikisa zviri pamutemo zvavanofanirwa kuita kutirakidza zvavachashandisa kana kuti kutikumbira isusu zvekunoshandisa tikange tabvumirana tinenge tichishanda navo mukudaro.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau vari parunare muHarare. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
MaKristu akawanda muZimbabwe nepasi rose nasi ari kuenderera mberi achirangarira kufa nekumuka kwaJesu Kristu. makristu anotenda kuti Jesu akaroverwa pamuchinjikwa nemusi wechishanu akazomuka nemusi wesvondo. Zviuru nezviuru zvemakristu zvakaendawo kuJerusalem kuIsrael zvichitevera nzira yakafambwa naJesu achinoroverwa pamuchinjikwa zvakatakurawo michinjikwa. Mukuziya nyaya iyi tabata mumwe mukuru wekereke yeMethodist Church muHarare, Reverend Levi Kadenge.
Tarei nekuti nesande mangwanani anenge asiya buriro, anenge asiya guva, akunda rufu. Ndozviri kuitika panguva inei, hama yangu.
Ko, tichitarisawo zuva remugovera panenge pachiitwa sei?
Zuva remugovera pane kuzorora kuripo. Mugovera wacho iwoyoyo unotonzi unoyera The Holy Saturday, nokuti pane zvinhu zvaitika nyangwe mumusha ukafa munhu mukuru. Mazuva anoteera iwayo anoremekedzwa kwazvo, nokuti pane chinhu chaitika chinoita kuti mhuri irangarire zvichitozonyanya, nokuti uyuyu mwanakomana wamwari. Saka mugovera uyu izuva rekuzorora. Kunyange isu takaungana kunzvimbo dzakasiyana-siyana, tinenge tiripo tichiita zvidzidzo, tichisimbisana, tichidzidzisana, tichipanana mazano, tichiparidzirana, tichinamatirana, tichiimba, tichitamba, tichingorumbidza. Asi takamirira zuva remusi wesande mangwanani, tomuka tichiti Jesu wamuka sezvaakamuka makore mazhinji akapfuura. Uku kunenge kuri kurangarira tichitenda Mwari kuti wakatipa chiitiko ichi kuitira kuti isu tisunungurwe zvikuru muzvivi zvedu.
Mumwe mukuru wekereke yeMethodist Church muHarare, Reverend Levi Kadenge, vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa zvemabhizimisi nezveupfumi, nhasi tiri kutarisa zvimwe zviri kuitwa munyika kuti Zimbabwe isarambe ichipedza mari yakawanda nekutenga zvinhu kunze kwenyika zvakaita segorosi. Nyaya yekuti Zimbabwe iri kutenga zvakawanda kunze ndiyo iri kupawo kuti mari inyanye kushayika munyika. Mutungamiri wesangano reGrain Millers Association vatafadzwa musarara vanoti vachashanda nechirongwa chehurumende cheCommand Agriculture kuwedzera gorosi munyika kuti Zimbabwe isarasikirwe nemari yakawanda kunze. Ngatinzwei hurukuro yataita navo nezvechirongwa chavo.
Tirikushanda pamwe chete nehurumende pachirongwa chavo cheCommand, saka tichazenge tichitutsira pabasa ririkuitwa neCommand apo vari kutarisa kurima 50,000 hectares. Isusu tichange tichiita 20,000 hectares.
Saka tichitarisa pane zvanga zvichimboitwa makore apfuura, yamungati mawedzera newandu wakaita sei?
Zvirongwa zviri zvikabudirira, tinenge taenda isu pachirongwa chekuti taita zvakapetwa kaviri.
Imimi mune muchishanda sei nehurumende apa? Imimi mune urongwa hwenyu here kana kuti mune muchibatsirwawo nezvimwe nehurumende? Munoshandamise sei?
Isu tinenge tino urongwa hwedu tichibatsira avo varimi vanenge vasiri paCommand Agriculture vatagara tichiita. Tagara tichiita chirongwa chekubatsira varimi kurima kubva muna 2009 kusvika pari zvino. Saka ndo zvatirikuramba tichiita.
Mukakwanisa kuwana gorosi ramuri kutarisira, tichitarisa nyaya dzemari, Zimbabwe inenge yasvika pachidanho chipi?
Ndodaira kuti nyika inosumukira zvikuru panyaya dzegorosi kurimwa kwaro, nokuti tinenge tava nekudya kwakakwana. Tanga chechipiri hatirasikirwa nemari yekunze. Mukatarira kubva gore ra2015 kusvika pari zvino tatenga gorosi nopfuura 350 million. Saka zvirongwa izviviri izvi zvinenge zvishanda pamwe chete zvichaita kuti nyika isaburitse mari yese yakawanda kudaro. Tiitowo kuti varime vave nemabasa, uyezvewo makambani emuno anotengesa mbesa fertilizer nemichini awane basa.
Mutungamiri wesangano reGrain Millers Association vatafadzwa musarara vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tiri kuita hurukuro nemukuru wesangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vapo Zakaria nezvedanho rehurumende rekuda kuwandudza mutemo kuti mombe nezvimwe zvipfuyo zvishandiswe sechibatiso kuti varimi vakwanise kuwana mari dzezvikwereti kumabhanga. Varimi vakawanda munyika havasi kuwana mari kumabhanga nekuti havana magwaro kana kuti matitle deeds. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaZakaria.
Kwemakore akawanda
isu se bato ringe tingati se sangano rinomirira varimi tachikukura nema insurance companies tichida kuti tiwane mukana wokuti tipe yatinoti livestock banking yokuti ng'ombe dzevarimi dzigone kushandiswa secollateral sechibatiso kana munhati yendoda kuti ini ndigone kutora chikwereti kubank ndichishandisa ng'ombe dzangu. Saka taiita izvozvo zvikatomboda sokufamba patakambofamba neimwe kampani yeinsurance tichiti tifambe saizvozvo zvikamboita sekufamba varimi vachiinshuwa ng'ombe dzavo tichida kusevenzesa mainsurance policies eng'ombe dziya kuitira kuti varimi vagone kuwana insurance. Kune dzimwe nyika zvinhu zviri kuitika izvozvo asi muZimbabwe zvazvazvi zvainyatsokutanga. Saka tinotarisira kuti nekufamba kwenguva sekurongwa kwazviri kuitwa nokukurukurirana kuri kuita vanhu ichocho chirongwa chinogona kupfuurira mberi chinogona kutambirika zvakanyanyisa kuvarimi havasina matitle deeds edzimba nezvimwe zvakadaro.
Asi ka vamwe vanoti vaZakaria hurumende yadi kupindira zvakanyanya ichibatsira nekuti tinoona kuti munguva yeRhodesia varimi vaikwanisa kuwana zvikwereti nemuripo uri pasi pasi zvikuru kana kuti yatingati interest rate iri pasi chaizvo zvakanyanya zvakazoita kuti vamwe vakwanise kunge vachibudirira munyaya dzekurima idzi.
Ya zvaiitika munguva yeRhodesia zvatisiyanei nezviri kuitika iyo zvino nokuti hatingatendi tose kuti zvaifamba munguva iyoyo ndo zviri kufamba iko zvino zvinhu zvashanduka zvakanyanyisisa. Zvaiitika munguva yeRhodesia zvazvizvo kuti hurumende yanga iripo yainga ichipa zvikwereti zvakanyanyisa kuvarimi vanga varipo panguva iyoyo kunyanyanya vechichenavo vachipuwa tingati zvikwereti zvaiva zvemakore anogona kupfuura kana 30 years, ino 25 to 30 years zvokuti vabhadhare malong term aya, kwoita zveequipment zvaisvika kuma between 5 and 15 years, kwezoitawo zvemashort term iri working capital yaiita kubva pagore rimwe chete kusvikira kumatatu kana mashanu. Saka izvozvo hatingagoni kuzvikompeya nezviri kuitika iko zvino nokuti iye zvino murimi aripo pamunda iko zvino unoda support yakafanana neyaiitwa munhu wanga aripo pamunda before 1980 even kuenda kumberi kwe-1980 tichinosvika kuna 1990. Saka hatingatendi isusu kuti varimi varipo iko zvino vari kuwana support yakafanana neyaipuwa munguva yaana Smith.
Mubvunzo wekupedzisira vaZakaria, ko vamwe vari kuti varimi vadi kungopiwa iwo matitle deeds aya vakwanise kuashandisa kuti vachikwanisa kuwana zvikwereti pane kungoshandisa zvipfuyo?
Isu tinotsigira semusangano wavarimi totsigira zvikuru kuti kuve nechinhu chinoita kuti varimi vagone kupasa chibatiso kana ikava iyoyo 99-year lease ichitenderwa kuti inogona kuiswa bond romurimi kana achiti ndada kuya kuzokwereta mari yakati kuti achiti inini ndikapa lisi yangu munogona kuisa bondi kunana Brazil kuzviri kuitika not pa 99 year lease, zviri kuitika pa 10 year lease. Saka zvinogona kuitikawo muno kuti lisi iyoyo ye-99 years inogona kuita saizvozvo. Kana zvaramba tinokona nei kupa varimi matitle deeds anogona kuitira kuti varimi vagone kupuwa zvikwereti. Tine nzvimbo dzakaita sana kunana Mbembezi kuya, kubva 1890 varimi vanogara kunzvimbo dzakaita sekunana Mbembezi tichibuda Mbulawayo tiri mudirection yekuenda kuGweru, varimi vaya vakapuwa matitle deeds muhurumende yevarungu yakare vachitendwa kuti matibetsera kuti tiuye kuno tichifamba nemi muchitiratidza pokufamba navo. Vakapuwa matitle deeds iko kuya kunana Mbembezi. Varimi ivavo nanhasi vane matitle deeds iwavo avakapuwa, aiitwa pass on from one generation to the other. Saka hapana wakatengesa munda, hapana wakatengesa ivhu, lendi iyoyo ichiripo nanhasi. Saka zvinokona nei kuti varimi vedu vari kumaruwa vapuwe my title deeds.
Mukuru wesangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vari parunare muHarare. Iko zvino yasvika nguva yekuti tiende kuna Marvelous Mhlanganyauye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyauye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro na Pastor Rebecca Makai pamusoro pezororo reEaster kuti rinorevei kuvatenderi. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti zororo reEaster rinorevei kune vanotenda.
In interview Praise Covenant Ministries, Minnesota muno USA, America, Easter ino tiri kupembererawo upenyu hwatakapiwa naMwari kubudikidza nemwana wake Jesu, tichisangana sechurch navana vedu, varume vedu, nesuwo madzimai tichirangarira zvatakaitwa naMwari nekuda kweEaster.
Easter yakakosha sei muchitendero cheChikristu?
Yakakosha nekuti hakusi kungopemberera kuti Jesu akaroverwa pamuchinjikwa, asi Easter yakakosha nekuti iri kutidzorera zvatakanga tarasikirwa nazvo. Inoramba ichiti yeuchidza kuti Mwari wakagadzirisa sei upenyu hwakanga hwafa sevanhu vakanga varaswa tisisina tariro, asi Mwari kwakutinzwira tsitsi, kwakugadzirisa nyaya, kwakutipa mwanakomana wake mumwoga kuti abhadhare chikwere chakanga chiripo chekuti munhu aizokwanisa kuva neupenyu husingaperi, uye kuti munhu aizokwanisa zvakare kuti ave neumambo hwaakanga ambopiwa pekutanga paakasikwa pana Genesis 1:26-28. Saka Easter kudzorerwa zvose izvozvo zvatakarasikirwa nazvo.
Pane zvirongwa zvamunoita here kumusha? Tanzwa muchitaura kuti muri kuMinneapolis, asi pane zvirongwa zvamunoita kumusha here imi nekereke yenyu?
Ungu, isoso tine madzimai atinoshanda nawo kuZimbabwe vanochengeta nherera dzakasiwa navabereki vakafa neAIDS. Tinotumira mbatya, tinoshandawo zvakare tichibhadharawo mafizi evana, tinoshandawo namadzimai kumakurudzira kuti anzwisise kuti ndana mambo kadzi vane simba rekumira vachidzidzisawo mamadzimai kutora zvinzvimbo zvavo muumambo hwaMwari. Kereko yedu Praise Covenant Ministries iri mumufako semuHarare muZimbabwe imomo.
Kune mamwe madzimai akateerera pari zvino vangangonge vatadza kuwanikwa ivo vachienda kukereke dzavo. Nderipi izwi ramungavataurire iro zuva ranhasi remugovera weEaster?
Zvino ndinoda kutaura nderekuti Jesu waroverwa, musanyanya kunzwa tisina izvozvo chete, asi kuti farai kuti haana kuramba akafa, wakamuka zvakare, uye kuti ari kudzoka. Chatiri kunyanya kupemberera madzimai ndechekuti tiri kufara kuti isu vakanga vave nhapwa tava madzimambo zvakare, taakutonga. Isu vakanga vari fanhwa kunge vari pazvigaro zvoumambo zvokutonga nyika ino, tasumuka zvakare nekuda kwaJesu. Akafa akamuka pamwe chete nesu, uye agere pamwe chete naBaba ari munzvimbo yepamusoro tigere naye, hatisi pasi. Aiwa, saka rufu rwaJesu rwakatidzorera umambo, rufu rwaJesu rwakatidzorera simba pachivanhu ringange rimwe chete izwi, asi rikangosanganisa mbichana ndoti rufu rwaJesu rwakatidzorera power, rwakatidzorera authority, rwakatidzorera kutonga kwatinoti zvakare rulership, rwakatidzorera umambo hwatinoti kingdom. Saka tiri kunyanya kufaro takapiwa makii. Farai muchiziva kuti simba munaro. Ndosaka Jesu akuenda akakuti simba rose rapuwa naMwari kwandiri ndaakuritambidza kwamuri nemiro yaparinyika kuti mugova nesimba pamusoro paSatani, nekuti musoro wake wapwanywa. Saka muri pamusoro nekuda kwaJesu akamuka.
Patinozonge tasvika pakumuka kwaJesu, zvii zvinotarisirwa ipapo?
Panotarisirwa kusimbiswa kwemunhu anonzi muKristu, kumira kune simba, kunzwa kuti kuziva nekunzwisisa kuti simba riri mandiri, kunzwisisa kuti ndakapiwa makii, kunzwisisa kuti chese chandinosunga pano panyika nekudenga chasungwa. Kureva kuti kana musati masunga pano panyika, kudenga chisungwi. Chamasunungura pano panyika, kudenga chasunungurwa. Makasirwa authority, simba na Jesu. Kumuka kwa Jesu. Kuna wakutikana tikata ura di Zimbabwe, tunofatila rombo, ticharamba chingo sasa. Kushikata gona kutaura sama Kristu. Simbara takapiwa. Tichitanga kutaura ti Zimbabwe icha simuka. Zimbabwe icha wa bread basket ya Afrika zakari. Kushika Zimbabwe ma Kristu itese tasimuka. Tashandi sasimbare kumuka kwa kafa. Rakamuta Jesu kwa kafa. Ririma atiri. Kuita profesa ipamsoro penyika yedu. Madzimai. Ndisu vanota kula chinerema. Chino kumuka kwa Jesu. Kukula kuzeta empower munu mkazi. Kuti usumuke. Uparasite pamsoro penyika yako Zimbabwe. Nyangweda ukaona zvakaita sei. Atifani wese makristu tawati zvakaoma. Nekuti takati wasimbana Jesu.
Aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Pastor Rebecca Makai. Kunge manga muinesu. Pano pachirongwa chedu. Chino tarisa zvino sangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Aiwa tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu wedu our lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu wedu. Umo tino tarisa watino sangana na zomu upenyu. Anokunzira ichirongwa ichi, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC. Nasi tine hurukuro na Pastor Philip Mugadza, vanove mukuru wekereke ye Remnant Church. Panyaya yekunze varikuramba kubhadhara mari yekuchipatara kwavakarapwa kuparirenyatwa Group of Hospitals. Zvinonzi Pastor Mugadza vakati havana mari iri kudiwa inoita madhora 10 nemashanu kana kuti $15. Vakaudza chipatara ichi kuti chipuwe mari iyi nemutungamiri wenyika Robert Mugabe. Kuti tinzwe kuti ichi chokwadi here, tabata ivo Pastor Mugadza. Tinogamuchira nemufaro pastudio 7 Pastor Mugadza.
Tinotenda icho ndo chokwadi chakazara. Neimwe nzira yakanditaure ndichidai kuti hakusi kurapwa kwandakaitwa inongori mari yekadhi chete, nokuti vanga vasina mishonga saka vakagondinyorera list yemishonga ndinotenga, asi kubhadhara uku ndokuti ndifanira kungobhadhara chikadhi chete kana kuti ndeconsultation chete chete.
Saka imi muri kukundikana here kubhadhara $15?
Handitomborina mari yacho iyoyo. Zvoto ndinetsa kuti ndiipe chikafu mhuri yangu nyaukuendesa kuchikoro vana vangu, zvoto ndinetsawo zvekare nemamiriro akaita zvinhu munyika.
Saka chipatara makachiudza kuti pamusoro penyaya iyoyo?
Ndakavataurira kuti ini handina kungouya nenyaya yekuti ndandarwara ndiri ndega, asi ndakauya iri nyaya yekuti vakomana vehurumende masiyaiwo ndo vakandirova. Ndosaka ndakarase ndakauya kuchipatara. Masiyaiwo ndehurumende, chipatara ndechehurumende. Saka ndakaona zvakangofanira kuti ngavangogadzisana variko ivavo, nekuti ndiri kuti ini vakomana vaita zvinhu izvi ndeve kuofisi ya president. Saka ivo vanozviziva president kuti vakomana vavo ndo zvavanoita. Saka nekudaro ngavangobhadhara havo.
Pastor Mugadza, vanhu vangataudzawo kuti chipatara chakatambira sei mashoko enyu iwayo?
Handisi kuziva nokuti havana kuzombondinyorera kuti vanditaurire kuti vari kuzviona sei, kuti vanofunga sei pamusoro penyaya iyoyo.
Chii chakanga chaita kuti murohwe nevamuri kuti vakakurova ivava?
Ndakanga ndichiparidza ndiri paAfrica Unity Square, ndiri kupadyo neParliament. Saka ndichidaro zvikanzi mhosva uri kuitira vanhu noise. Asi vanhu vacho vanzi vanaitira noise vacho, hapana munhu akakombirena kuti tata noise pamusoro penyaya iyoyo. Asi ivo ndo vakangofungira chete kuti tiri kuitira vanhu noise, nekuti vanhu vanotsvaga mhosva nyange panenge pasina mhosva. Saka ndokubva vanditora vakandiendesa mupolice post yepanhikiri yepaParliament. Saka ndasvika ipapo mapurisa ese ndokubva audzwa nemasiya iwo zvikanzi budai muno, nekuti tikaita zvatinoita kumukoma murume uyu hazvifaniri kuzoti azotaura kuti mapurisa anga aripo. saka budai muno saka nomba wabudiswa wakaburiswa vataka kunditawo vachindi bunza bunza vadaro ndokumva mukomana wemciio ndokumva anditi vanhu vatadza pano kukubata nikati muchireva kuti chinyi zvikadzi mofanira kugara pasi ataure nemakamira ndikati ko zvino zvine zvino musiyano upi wokundigarisa pakuda kunditi ndigare pasi ndekusotaura ndakadini ndakamira pamwechete neni zvikanzi aiwa ndinofanira kugara pasi zvino ini nyaya yekugara pasi handiifarire zvikuru iri nyaya yekuti inyaya yekuti mapurisa nemasiyaiwo vanoenge vachida kukudzikisa vakuti vazviratidze kuti iwo vari pamusoro pako saka ii ndakabva nati aiwa haritaitemaitiro akaita saiwayo indicharamba ndakadini ndakamira saka ndomarore akadini akandita mbama yekutanga zvikanzigara pasi vanati aiwa kaida kuti ndogara pasi chindirova rimwe dama rechipiri kuita kuti zviri mushoko ramwari zvizadziswe ndokumva amboramba asi ndokumva azondirova futi zvandigara pasi ndakuamatara maviri ndikati aiwa iko zvita hachatogara pasi pacho chiite zvoda kuti zvoda kuti uite saka umwe wake ndomubva azomuti aiwa hatichadaro chichimusiya akadi chimusiya akadaro.
Aiwa, tinotenda zvikuru Pastor Mugadza nekuve nemi pachirongwa.
Tinotenda zvikuru mukoma Jonga nokutishedza uritaure penyaya dzisedzi.
Manga makateerera kuna Pastor Patrick Philip Mugadza, vanove mukuru wekereke Remnant Church pachirongwa upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mwaka Blessing Zulu nkiti murare zvakanaka vateereri.
Aiwa, tinotenda Jonga. Sezvo riri zororo reEaster kudai rigaiti mbonzwe kambo kechitendero kubva kuna baba Charles Charamba kanonzi Buruka. Ko kambo Buruka kubva kuna baba Charles Charamba tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amairita Makarau vanoti vapa mapato ezvematongerwo enyika mavhiki maviri ekuzeya zviri kuda kuvandudzwa pamitemo yesarudzo. Mukuru wesangano revarimi vaPaul Zakaria vanoti vanotambira danho rehurumende rekuvandudza mutemo kuti zvipfuyo zvishandiswe sechibatiso pakukwereta mari kumabhanga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Murare zvakanaka vatereri, tokusiyai mina Chris Gande munau dzechindebele.